Jobho chitsauko chemakumi matatu nembiri. Saka varume vatatu ava vakarega kupindura Jobho nokuti akanga akarurama pakuona kwake. Asi Erihu mwanakomana waBharakeri muBhuzi womuReyarami akatsamwira Jobho zvikuru nokuda kwokuzviruramisira kwake panzvimbo yokuti zviitwe naMwari. Akatsamwirawo kwazvo shamwari nhatu idzi, nokuti vakanga vashayiwa nzira yokupikisa nayo Jobho kunyange vakanga vambomupa mhosva. Zvino Erihu akanga ambomira kutaura naJobho nokuti ivo vaiva vakuru kwaari. Asi paakaona kuti varume vatatu ava vakanga vasisinazve chokureva, hasha dzake dzakamuka. Saka Erihu mwanakomana waBharakeri muBhuzi akati, “Ndiri muduku pamakore uye imi muri vakuru, ndokusaka ndanga ndichitya ndisingadi kukuudzai zvandinoziva. Ndakafunga kuti zera rinofanira kutaura, makore mazhinji anofanira kudzidzisa uchenjeri, asi ndiwo mweya uri mumunhu, kufema kwaWamasimba Ose kunomupa kunzwisisa. Havazi vakuru bedzi vakachenjera, kana vatana chete vanganzwisisa zvakanaka. Naizvozvo ndinoti, nditeererei, neniwo ndichakuudzai zvandinoziva. Ndakambomirira pamaitaura, ndakateerera pfungwa dzenyu pamakanga muchitsvaka mashoko. Ndakanyatsokuteererai, asi hakuna mumwe wenyu akapwisa Jobho, hakuna pamuri akapindura mashoko ake zvinogutsa. Regai kuti tawana uchenjeri, regai Mwari amukonese kwete munhu. Asi Jobho haana kunongedza mashoko ake kwandiri, uye handingamupinduri namashoko enyu. Vashamiswa uye havachina chokureva, vapererwa namashoko. Ko, zvino ini ndingamirira here ivo zvavanongonyarara? Zvino zvavangomira ipapo vasina mhinduro, neniwo ndichava nechokutaura, neniwo ndichareva zvandinoziva, nokuti ndizere namashoko, uye mweya uri mandiri unondimanikidza. Mukati mangu ndafanana newaini iri muhomwe yakadzivirwa, sehomwe itsva dzewaini dzoda kuparuka. Ndinofanira kutaura kuti ndirerukirwe, ndinofanira kushamisa muromo wangu ndigopindura. Handina munhu wandichatsaura, uye handingabati kumeso munhu upi zvake, nokuti dai ndaiva nyanzvi yokubata kumeso, Muiti wangu aizokurumidza kunditora.